A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 12th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And as usual, we'd like to welcome our viewers and listeners around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the novel coronavirus.
The coronavirus, which has now been named COVID-19 by the World Health Organization, broke out late last year in China's Wuhan city, has spread to more than 25 countries and appears to be unstoppable.
And so far, more than 1,000 people have been killed by the virus, while 45,206 cases have been confirmed as positive in most parts of the affected countries, with China accounting for the bulk of the cases at 44,685.
There are dozens of Zimbabweans in China and hundreds others in other countries where cases have been reported.
Some Zimbabweans in the affected countries say there's not much information that has been given out on how to contain the highly contagious disease.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 12080 and 15775 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
To join our discussion, you can send us a WhatsApp message on 001-202-465-0318 and we'll definitely come back to you.
We are also live streaming on all our Facebook platforms, so please join us at VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele, so you can join in the conversation right now.
Yebo, zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Diaspora Forum, lapho sikhuluma khona ke ngendaba eziphathelane labantwana beZimbabwe abahlala kumazwe achiyeneyo, kodwa ke lana eliseZimbabwe lilakho ukuthi lisithinte sixoxe. Sixoxa ke namhlanje ngegcikwane le coronavirus, lona eliqhamuke kwele China ekupheleni komnyaka ngo-December, lamemetheka kumazwe angu 25, selibuleleke abantu abedlula 1000 njalo abangu 45,600 balalo igcikwane leli, okutsho ukuthi sebesengozini abantu bomhlaba wonke jikelele, ngoba igciwane lakhona lithelelwana kalula. Esinye isikhathi kuthiwa umuntu angakuphefumulela nje umoya nje awuphefumulayo ulakho ukuthi uthole leli gciwane. Njalo siyezwa ukubana kuthiwa endaweni eziningi nxa ungena ezithiwa zona ngama-airport, ye kungani bayahlolisisa sibili bekhangela ukubana awungeke ube lalo na igcikwane, ikakhulu nxa uvela emazweni afana leChina lapho eliqalise ukumemetheka khona. Yiko ke esifuna ukuxoxa ngakho lamhlanje, liyalazi nxa igcikwane leli njalo livikelwa njani. Thiyani indlebe kuhlelo lwethu, Mavela.
Aiwaka na muru kungova kupinda mchirongwa chedu nasi ndripano pa Diaspora Forum tributari saisu chirwere kana kuti dambudziko re coronavirus iro chirwere chakatekeshera chichitanga icho muChina, umo munonzi pane vanhu vashaya kubva muchirwere ichi vanosvika ivo vanodaudzira 1000, asi mune dzimwe nyika mune vamwewo zvevanhu vashaya, asi kuAfrica pari zvino hatisatanzwa kuti pane vakabatwa nechirwere ichi here kana kuti vakashaya. Sangano reWorld Health Organization rakazivisa zvakare kuti chirwere ichi chinofanira kunge chichitorwa sechirwere chinogona kupararira pasi rose, Saka vari kuita zvese zvavanokwanisa kuitira kuti vaone kuti chirwere ichi hachiwanikwe chichipararira. Regai timbonzwa gurukota rezveutano vaObadiah Moyo. Nasi vanga vari kutaura ivo kumakurukota ehurumende vachitaura pamusoro pekuti hurumende yavari kuti iyo yakagadzirira chirwere ichi nezuro vakange vari kuchipatara cheWilkins Hospital vachiratidza vatori venhau vachitaura ivo kuti hurumende yava nezvikwanisiro zvekuti varwise dambudziko chirwere checoronavirus. Saka regai timbonzwa. Let's take a listen to what the health minister Obadiah Moyo had to say about Zimbabwe's preparedness for the coronavirus.
Saka kuti izvinova kuto panogara murumu yavo vega inonzi self quarantine. Anotoenda murumu opedza 14 days up to 21 days in fact 14 ndiyo minimum. To make sure that he ano monitor daily, you know, kudara taiti ano go we famba chungo zodezo onzi we are to monitor. Yes, no time kuti munwefe ano tofano garanjumba one. Famba ipapo kapani ramu umu tsangiranjumba yake go. Even ne amenya vusha ina nyangaru mzimayo inchai. No tomboti ha chinda ukoko. Tukeza 14 days, you know, muri koko chukungu kusitsewa zini. Kuti tisa wana chirwereche, antumaona. Saka isolation, you quarantine, you self-quarantine, ndoya hapo, ndoya taa kutuita hiyo.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaObadiah Moyo vanova ivo health minister weMuzimbabwe. Asi takataura zvakare nechimwe chizvarwa cheZimbabwe, muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing vachitaura ivo zviri kuitika ikoko kuBeijing. Let's take a listen to what a Zimbabwean in Beijing had to say about the current situation in China.
Pari zvino hazvisati zvachinja ezvino kuti zviri kuita nani kuti pari kutowedzerwa maybe from 17 kusvika kuna March 2 zvavaita izvinezvi pamagedhi like ema different apartments, different houses. Paiswa vanhu vanenge vachicheka temperature vachikutarisai. Saka vakubvumidza vanhu kuti mubude outside the gate uchizodzoka hako. Saka pari zvino vanhu vanokwanisa kubuda zvavo, but kubuda kwacho unenge usiri kuenda kure nokuti transportation imai kuna like public transportation hakuna. So maybe kubuda maybe kungotwasanisa makumbo uchifamba hako munharaunda imomo muchidzoka. Sora zviri kungonzi postponed until further notice. Saka hapasati pane date charo kuti zvinhu zvinoita normal rini. Mabasa akatovharwa, zvikoro zvakavharwa, primary school, university nanhasi zvichiri zvakavharwa asati zvavhurwa because vanotomirira kubva kugovernment. Saka ingoriwo ndiyo until further notice. Panyaya dzechikafu pavhurwa nzvimbo shoma nini dziri kutengesa chikafu, but kutenga kwacho munotoita zvekuorder futi online vachizodeliver, but havazobvumidzwa kupinda chaipo chaipo pamunenge muri. Saka pane nzvimbo futi yekuti delivery yacho yasvika inonosiyiwa ikoko mozofamba kunotora ikoko.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing, muzvare Samantha Sibanda vanga vari kutaura ivo zviri kuitika muChina pari zvino. Vari kuti hurumende yeko yakambenge yati vanhu vanokwanisa kubuda mudzimba mavo musi wa17 February, asi vakazoraudzira vakati aiwa izvi zvakuzoitika mwedzi unouya, asi havasati vapuwa date rekuti rini. Saka ndo zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe. Vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe vadzidzi vari kuguta kwakatanga icho chirwere ichi kuwuha, asi hatisatawana zvedu vekutaura navo vari ikoko. Mukutaura kwedu namuzvare Sibanda vanga vari kuti iyo embassy yanga iri kuti pari zvino hapana hapo zvizvarwa zveZimbabwe vadzidzi vati vabatwa nechirwere ichi. Asi kana muri pano pachirongwa muchizivawo vari kuChina kana kuti muchizivawo kuti zvakamira sei, munogona kunyora namba dzenyu kuti tikufonerei tinzwe kuti kwakamira sei pari zvino. Chris.
Yebo Mavelase, ye lamhlanje ke sizwa kuthiwa kwethulwe indaba ezimnandi kakhulu ezigoqela yona le i-coronavirus ngoba iChina ithi yona siyenelise ukuthi ingani iyavimba kakhulu ukumemetheka kwegcikwane leli okutsho ukubana bathi bona leli lilanga lesi 8 lamhlanje kula nani eliyehlileyo kakhulu okutsho ukuthi le okuthiwa ngama stocks emhlaba wonke lapho imkambo yemali layo ikhanya hayi ikhwelile sibili kulandela khona lokhu imbiko ephumileyo ukubana bangani sebelivimba ke igcikwane leli Marvelous China says they have managed to contain at least for the past 8 days they have actually recorded very few new numbers, which means it's quite good news.
Oh, that's very good news, because like we said earlier on, there are a lot of Zimbabweans that go to school in China, and also we have a lot of business people that do frequent China, and I had, I think, one of the interviews that we had on Studio 7 earlier on, where people were a bit worried that they are worrying that what is happening to some aeroplanes that are coming into the country, because Zimbabwe has a very good relationship with China, and we had a lot of Chinese people visiting Zimbabwe previously, but I'm not sure what's happening in terms of tourism. So we will be breaking it down here. But I understand that we also have a report from the World Health Organization, which would also like to just hear what the World Health Organization is saying about the situation.
Yes,
Marvelous. The world.
It's actually the United Nations Health Agency, Tedros Adhanom Ghebreyesus, who today said that the government should continue to treat the containment of the coronavirus as a priority. And here he was talking about the Zimbabwean government.
The detection of this small number of cases could be the spark that becomes a bigger fire. But for now, it's only a spark. Our objective remains containment. We call on all countries to use the window of opportunity we have to prevent a bigger fire. As part of those preparations, WHO is working to equip laboratories with the capacity to rapidly diagnose cases. Let's focus on this common enemy against humanity. It attacks any human being. And that's how we should see the threat, as one humanity against a virus which we don't know very well. And we need to answer the questions in order to fight it better.
Yes, that was the head of the United Nations Health Agency, Tedros Adhanom Ghebreyesus. And he was speaking there today about what they are trying to do in order to contain the coronavirus, which appears to be spreading across the world. More than 25 countries now have recorded cases of the virus.
Kunawo vachangobva kupinda apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune sangano re United Nations vachitaura ivo pamusoro pechirwere checoronavirus. Vari kuti ivo zvakakosha kuti pasi rose riwanikwa iro rakagadzirwa kurwisa chirwere ichi. Asi tanzwa gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vachiti ivo hurumende yeZimbabwe yava nezvikwanisiro. Tanzwa zvakare vachitaura kuti kana munhu achinge asvika munyika abva kuChina ari kukwanisa iye kunge achitorwa oiswa pake yavari kuti self contamination, vari kuti havasi kuda kuti vanhu vawanikwe vari pamwe chete, saka vachange vari kubvisa vanhu mune vanhu kuitira kuti vasazowanikwe vachitapurirana chirwere ichi. Asi vaMoyo vari kuti ivo vari kuiti self quarantine, ndiyo yavari kutaura. Vange vachitaura ivo vachiti ndivo zvavange vari kuita kuti vawanikwe ivo vachidzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi sekutaura kwataita, tiri kuti isusu kana muri ikoko kuChina, muri zvizvarwa zveZimbabwe, kana kune dzimwe nyika dziri kudzidzo dzawanikwa idzo dzine dambudziko iri, nyorai namba dzenyu popano tigowanikwa tichikufonerai kuitira kuti tinzwe kuti kwamuri ikoko pane zvidzidzo zvamuri kupiwa here. Vari kuSouth Africa takaona vamwe vatakambotaura navo pane zvimwe zvirongwa vachiti hurumende yeSouth Africa iri kuedza kutaura kuti munoenda pakati nepakati nepakati mukaona zvakati nezvakati nezvakati nekuti ma symptoms acho vazhinji vari kuti akada kuita sekunge uri kurwara neflu nekuti muzvare sibanda vanga vari kutaura apo vanga vari kuti pama apartments pavanogara ikoko kuchaina ku Beijing usati wabuda uchienda unotora chikafu chako kunze kwegedhi unotanga wavhenekwa temperature yako kana temperature yakakwira vobva vaongorora kuti sei yakakwira uchidzoka zvakare woongorora temperature yakamira sei saka ndo kuedza kwavari kuita kuti vaone kuti chirwere ichi hachipararire saka ndo zvimwe zvatiri kutaura ipo panasi pindai muchirongwa muchitipawo pfungwa dzenyu Chris.
Yes, marvelous. While we are at it, there's this ship which has been docked, but the passengers have not been allowed. And Japan has actually, Israel actually has asked if Japan can release 15 residents who are in that ship and so that they continue their quarantine at home because they have been in this ship for now almost 10 days.
Chris, I can share with you, I was on a cruise ship before. You do get a lot of cabin, you know, fever. Because imagine if you're in a ship that's actually functioning well. But I can imagine if you're saying they have been in there for 10 days, I feel very sorry for them.
Yes, and I understand that they've been getting food and other stuff via the...
embassies
this?
And
because you know this is a very contagious disease and so if in case you've just joined us this is Studio 7 Live Talk and tonight we're talking about the coronavirus and you can get in touch with us on the following number +1 202 465 0318. Yeah, you can text us your number and then we can call you back and let's discuss the coronavirus, Marvin.
I hear that we actually have a guest, so I'm not sure who is on the line, but hello.
Hello.
Yes, Dokotela, kunjani?
Niyaphila.
Yes, marvelous. We are welcoming Dr. Elopi Svanda. Dr. Svanda, can you tell us how the coronavirus is being viewed in Zimbabwe and how prepared the country is?
The impression I get is that the government is putting a very serious view on the disease. And they're taking major steps to try to stop it from spreading. And I'm informed that there's a specialist committees that have been set up by the Minister of Health, and that all districts of the country have been covered, all, particularly those that have international ports of entry, but not only those.
Oh, okay.
And, a lot of technical teams have been set up. So they're taking it very seriously.
I see. Now, can you go through the symptoms? What should someone who maybe has been in touch with someone coming from those affected areas see? Like if I have a headache or a fever, am I someone who's going to be worried or there's more to it?
I think the most important thing, in my view, my personal view, is that this is a problematic virus, but there's no need for panic, because it appears that the system is trying to try to control it. The symptoms of this virus are very general, and deciding what they are, then everybody will think that they are in contact with this virus. What is important, as far as I know, is just how out of town today, and I know that at district level, they when you come into the airport and you have symptoms that they are suspecting of, they follow you up wherever you are, and each district has a mechanism of trying to follow up that particular individual to see whether they are developing symptoms that are suggestive of the problem. Fever is one of the problems. That's why most one of the first things that people do is to check the temperature. Fever can come from any source. It doesn't have to be from this virus.
Marvelous.
Chris, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kunzwa apo Dr. Sibanda vari kutaura ivo vachiti semaonero avo hurumende iri kuita zvainokwanisa zvese kuitira kuti pawanikwe paine zvikwanisiro zvekuti chirwere ichi chirwise munyika. Chris abva avhunza akati munhu angazive sei kuti ane chirwere icho checoronavirus. Vakati ivo zvinogona kunge zvakadai setemperature ichibva yakwira zvakanyanyisa ende temperature yacho nefever zvinogona kunge zvichibvawo kune zvimwe zvirwere asi chinonyanyoratidza inyaya iyo yefever. Asi tine mafiga atinawo panapa atiri kuwana ari kuti coronavirus hanzi China update ndipo ndeyekuti 1113 deaths so far. Philippines 1 confirmed cases China 44,600, Taiwan 18, Thailand 32, Vietnam 14, Malaysia 18, Cambodia 1, United Arab Emirates 8, Singapore 45, South Korea 28, Philippines 2, India 3, Sri Lanka 1, Nepal 1, Japan 28, US mimomuno varikuti mune 13 asati satanyatsoudzwa imomuno muAmerica kuti papi pacho chaizvo. Canada 7, Australia 15, Britain 8, Finland 1, Italy 3, France 11, Germany 14, Russia 2, Sweden 1, Spain 2, Belgium 1. Asi parizvino atisatanzwa makeses ari kubva kuAfrica. Chris.
Ye, dokotela, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi umumo wona unjani, abantu bayaziswa yini, ikakhulu ababengafikanga lasema-airport, abantu emphakathini jikelele, ukuthi bangasondeli phansi kwabantu abangani babe lomkhuhlane wona.
Ngikwazi ngoba angazi ama-broadcast yakho kodwa i-information siyayizuza siyafika and ukuthi fika abantu abangani kanti kahle akuqondisisi ukuthi yafika kubo bonke abantu.
Manje ngokubona kwakho kodwa uke watsho wena phambilini ukubana uhulumende uzimisele ukuthi alwisane lalo igcikwane leli kodwa ke uzalwisana lalo njani njengoba siyabona ukubana ezempila kahle wena njengodokotela siyazilikela khalaza laphana ukuthi hayi imtshina le lokunyo okuphathisa izigulane kungani akutholakali lulo. Manje ubona ungani kungahamba njani ungaqhamuka lomkhuhlane eZimbabwe awusoze ubonakale na
ungaqhamuka ukungona kahle kodwa okukhona ukuthi lo umkhuhlane osusuke wale i-support yama-partners lama-donors ukuthi nxa kuzukuthi i-program ingaba nje iyodwa ingazuza imali yokuthi isetshenziswe ukuvikela umkhuhlane ngoba kule ama-support ye-support ebuya elizweni iqonde wona lowo mkhuhlane ingasaqondanga lokho okunengi okunengi njalo sebethethe babeke izibhedlela batheke izibhedlela ezizabaizo ezizza kwelapha abantu labo nxa kuyukuthi umkhuhlane izibhedlela zakhona sezivusile njalo basebenzise i-system abevele besebenzisa belungiselela yebhola virus so ama-systems ayefakiwe ngaleso sikhathi sevusiwe futhi ukwenzela ukuthi kwenqatshelwe le problem. Ngiyethemba lami ukuthi umuntu nxa kuwukuthi ubonakele ukuthi lo mkhuhlane ebonakele masinyana wafikiswa kulezo zibhedlela hhayi kuzakwelapheka njalo sebevule indawo yokutesta ukuthi ngathiangele ukuthi lo mkhuhlane itest isenziwa khonale asabingisekhaya
Okay. Marvelous. The doctor there is explaining the readiness of the country. Of course, he says there are these, shortcomings, but he is confident that the you know, international partners, donors and so forth, are ready to chip in. And they have learned a lesson from the Ebola virus, so he thinks that they are going to use that experience.
Very interesting. Tombo Chingamiza varipano pa Facebook page yedu ye VOA. Shona tukona Ketai Chavunga. Arikuti ndiriku kuona izvo hangu, ndiriku noku DRC kuKolwezi. Bezari kwe kwerere arikuti watching you live ndiri pano pa Pretoria murisei kosisimavi aiwa kuno tiri wadi Vivian Jones arikuti ndiponerei Morris Shabani anzi Maneru Tete I'm watching you live from Harare kwakadii iko ku Harare uko tikuona pana Cyclone Jaffat arikuti I'm watching you from Windhoek ku Namibia Taso Tapfuma Magasa anzi chirongwa chenyu tinochida zvikuru ndiri kukuona ndiri kuzumba kuMozambique ndokutaura kuri kuita mumwe kozoyo vamwe vari kutaura pfungwa dzavo asi imi munoziva zvekuita kana muri pano pachirongwa muchida kuti tikufonerei nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti zvititire nyore pakukufonerai asi kunavo vachangobva kupinda muchirongwa pano pa diaspora forum nhasi tiri kutaura isu pamusoro pedambudziko recorona virus chirwere chakatangira icho muChina uyezve chiri kutekeshera pasi rose tiri kutarisa kuti kwamuri ikoko kwakamira sei pane dzidzo here dzamuri kupiwa nehurumende dzine munyika dzamakagara kana kuri kuZimbabwe mune tarisiro here kuti hurumende yakagadzirira pari zvino taona gurukota rezveutano vachitaura ivo kuti aiwa hurumende pari zvino ine zvikwanisiro zvakakwana uyezve inogona kurwisa chirwere ichi saka tinokutendai vari pano ED Chigumba Chiwenga Malabanza IQ anzi here we thank God with his grace anzi ari ku United Arab Emirates ari kuti ikoko zvinenge zvichiri zvakanaka hazvo Chris
yebo mavelase lati vakhona ke abasi baleleyo lapha ku Facebook and VOA Ndebele ye ukhona Lawrence Moyo awu Lawrence uyabingelela uthi linjani hayi siyaphila Lawrence uphathisani Dube uthi yena linjani emsakazweni obingelelayo umphathisani osuka komzi yonke eGogo South kodwa ngise South Africa iCoronavirus iyethusa kakhulu wese eZimbabwe okungela mithi siyabonga ke phathisani labo Pamela lisibhalele konke labo Nkosi Mthembo yesibongile Mavela
hey we have a caller Chris hello caller
Makasimba.
Takasimba, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kwaMutare, ndinotaura naChingoda.
Ehe, kwakadini kwaMutare kumakomo iyo?
Haa, kumakomo kuchiri nani chete.
Ehe, taurai tizwe, bhuyai tizwe nenyaya yecoronavirus.
Tiri kutinetsa manje, tiri kutinetsa, tinovhunduka nekuti ehe, vangakwanisa hawo kuvhara mumagodha kaanditi ka.
Mhm.
Sekuno kwaMutare kuno kuna mwana kuti nange pasaidi. Saka hei zvoo chisa nematauro zvechiri kuizvo
asi pane dzidziso yamuri kumbopuwa here kana kuti muri kumbonzwa here kuti munhu angazive sei kuti ave nechirwere ichi kana kuti muchinge maona kuti maakunzwa zviri kutaurwa izvi munoenda kwakati
vakambotipa si kuti zvinyatsozviziva kuti onaika kuti chirwere handikuko unokwanisa kukurwa nga munhu ane flu handiti ka wovhasika kutonhora kana kakupiswa saka handotikurudzira kuti munofanira kuti ukasikuende pachipatara ino kuchipatara kwacho zvine mari dzacho dzinenge dzaakutemwe tisapera kufa tete
mari yacho yekuchipatara yakamira sei pari zvino
mari inadzira ma150 bond
vana chiremba variko here kuzvipatara zvehurumende
izvozvozvo ndezviri kuda 150 bond kudhinisa kadhi bani tichazode mari yemishonga handiti ka
saka
dzekuti ngatinamate kuti tisatibata semabatirwo atakamboizwa nana korera ayaya
aiwa mashoko makukutu saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chiinyi kwaizvi
ini ndakaona mukana kutaura nehurumende ka sekutaura kwamboita minista Obadiah Moyo ka vanyatsokubatobata kuti kunoonobve kunze wese anofanira kunyatsokuongororwa kuona kuti zveshuwa shuwa haana here Unenge angofundizira kuti zvakatanga marari yakungachi ndakasike kone kuti oitwa sei. Moyo murefu ndotiri kuda pagovernment yedu ikanyatso kuti chengetedza handifunge kuti tinobatwa nechirwere ba.
Aiwa tinotenda kumakomoyo muve nezuva rakanaka.
Neno unotendwa ndingafara kuti nhasi ndakubatai.
Aiwa chirongwa ndechenyu tinogara tichitokutsvaga ipi mupinde zuva nezuva.
Alright, zvakanaka.
Bye bye. Asi kuti tine imwe caller zvakare. Hello caller.
Hello.
Ehe, tutsaura nani uyezve muri kupi?
Okay, mina ndava ndikukhuluma kuchindekele, mina ndikukhuluma kuChristgande, ngilapha eAfrica,
eTanzania.
Oh, Dube unjani Patrick Dube?
Ngiyaphila, ngiyaphila kakhulu njani?
Hayi, siyaphila. Ungapi kwe South Africa?
Na nge South Africa lapha eSendawu.
Ah, okay. Ungasi
ufika
eZimbabwe
kodwa ngikuthiwa kakhulu. Mara na corona virus leke pika kakhulu ngiyacabanga khona ukuthi manje ngaphika yithi ekhaya abantu bazodethelana ngizenzawo uvalo kakhulu
yey ya kwethusa sibili manje khona ngapho ke bathini liyalitshelwe yini ngomkhuhlano nalo ukuthi kuhamba njani
lapha siyenze nje khulunywa kodwa hayi lapha thina lesingakabuboni kodwa siyeke bakhuluma ngakho nje abantu abaningi indaba le indaba mlonyeni nje indaba indawona zonkebeyeo kodwa hayi sinethembisa ukuthi nedisiyazikhosi sizelulama kukho lokho
ye hayi asithembeni enkosini kodwa sizwa kuthiwa kuyathembisa khona le China kungani abantu asebebamba umkhuhlane sebebalutshwana
ngingasiza ngoba phela yikho vele ezavayela khona kakhulu khona ngale singajabula kakhulu ma singakuthola.
Hayi kulungile. Hayi sibongile kakhulu ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga kakhulu baba.
Okay baba.
Before we took your caller there, Chris, I was speaking to a caller from Mutare. He's saying that his biggest concern is that there are other people that don't use the normal border, especially in places like Mozambique, where he's at near Mutare. He says there are people that are border jumpers, so how is the government going to enforce that those do not come into the country and contaminate? But he said that it's very important for the government not to wait until it's too late and then have the same situation like the cholera situation. That's what's worrying him.
Dokotela, ukhonekcingweni? Ye manje nxa umuntu ethe watholakala ukuthi ulegcikane le corona leli ungasichasisela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo uyaphiwa imithi lani lani aze igcikwane liphele yini emzimbeni kumbe liyalala khona njenge-HIV
i-process yakho nayinde okokuqala kufanele umuntu afakwe ku-isolation ahlale engahlangana ngalabanye abantu kwenzela ukuthi engatransmithi umkhuhlanelwane kwabanye ngesikhathi sonese ku-observation kulapho kuzaphuma khona ukuthi umkhuhlane ukhona kumbe kawuphi ngaleso sikhathi njalo kulapho kuzafakwa khona kwenziwa khona ama-test kwazakala ukuthi yiyo umkhuhlane kumbe kayisiyo umuntu ile problem yena le sekunemithi esisazakala ukuthi iyanceda isibonakele isisetshenziswa eChina bayisebenzisa imithi esiyisebenzisa ku-HIV babona ukuthi ilo ncedo so welapheka kwakhona hhayi kukhanye ngani sekungconywana kuliviki kunalokho kube kuyikho khona ntithuisabo singakakwazi ukuthi kule mithi engasebenzi
okokuthi umuntu nxa evele obenatha amaphilisi ama-antiretroviral kutho ukuthi kangeke awubambe umkhuhlane onalo
ngoba ayasiyana la asebenza kulo umkhuhlane namanye ayisiwo wonke ngoba ama-ARVs maningi
The doctor is explaining. Maybe you can explain. You have someone?
Yeah, I think let's just take a caller, then we'll come back to that doctor.
Yes, since I'm waiting for
you. Hello, caller.
Magadizin.
I watch the wadi. Since ora nanu yeshemuri kupi.
Muruta na na show. Rimu Botswana mpalate. Na show.
Ehe, kwakadi ku Botswana.
Ah, ku Botswana kutsene hako.
Kwakamira sei panya ye coronavirus. Hurumende yemo iri kunyatsutsanangura here kuti zvinofamba sei.
Hurumende kune kugadzirisa nyaya chigwere chiri ku chicha chatekesha nyika ichi. Varikugadzira varikungoita zvokuti vataurawo kuti vakagadzirisawo une zvipata zvavanoti kachinga munenge abatwa anoenda ukoko achinoona kuti abatwa nechigwere checoronavirus here ichi.
Vanonyatsotsanangudza here kuti munhu angazive sei kuti angangova anacho?
Havinzokutsanangudzawo kuti kuti munhu abatwa nechigwere chinenge chakamira sei.
Saka muri kufara nematsanangurirwo azviri kuita?
Aiwa, tiri kufara nazvo zvedu kunyanya kuti varikugadzirisa nyaya yechigwere ichi chatekechera nyika ichi.
Ko, kumusha muri kumbotaurawo nehama here? Dziri kuziva here pamusoro pechirwere ichi vari kumamisha nekumo?
Ii, kwedu kwatisikori kwatobva kumunana goko muchakasara mukati nechakasara unana goko uko hatizivi kuti hama dzangu dzakamira sei ikoko.
Asi muri kuvatumirawo here mameseji kana zvimwewo pamawhatsapp apa nepamwewo kuti vazive kuti zviri kufamba sei?
Ndokotendawo nokuti chirongwa chechestudio ichi chakatekechera nenyika yese. Ndokunzidza tanonzwawo kuti zviri kufamba sei, chirwere chatekechera nenyika ichi chakamira zvakadini. Tinoutenda imi vanhu vestudio dhozi nekutotibetsa zvakanyanyisa nemamesejes nechitotiudzawo kuti chigwere chakamira chakadai.
Aiwa, tinotenda. Ndo zvatinofarira kuti tinzwe kuti pane vanenge vari kutotarisawo vachiona mabasa atiri kuita iko kuno. Asi imi ndimi vakuru vatinoremekedza, nokuti kana mukatadza kupinda muchirongwa hatizozivi kuti toramba tichitaura nezvei.
Zvitotenda inini vashamara motipawo mashoko akanaka, moti kutize zvechigwere chiri kuchaichaa.
Aiwa,
tekechera.
Tinotenda. Hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
Andotenda hanzvadzi.
Okay. Chris, our caller there is saying that he's in Botswana and he's happy with the kind of informationals that the Botswana government is giving people, including Zimbabweans that are in that country. But then I asked him, what about those people from your rural home? Where are you from? So he said he's from Gokwe. And he actually acknowledged that he thanks Studio 7 because he's hoping that the people in Gokwe are listening to our program and will be able to at least learn about this disease, because he says sometimes for news to get to Gokwe, it takes a little bit longer. But I think since we have the doctor with us here, I'm not sure what question you'd asked him, but I would like him to talk about what the symptoms are. And if possible, maybe then I can translate so people that are like my caller's relatives there in Gokwe can understand. Dr. Sibanda, if you can tell us, what are the symptoms? Hello, doctor.
What I say,
yes, if you can go ahead.
The symptoms of this disease are similar to symptoms of many other diseases. You are facing where the chances of infection are relatively low. It might be a reason to cause an unnecessary panic to leave all the symptoms in a public nature, because everybody would be able to identify those symptoms. The major ones are fever, but also severe chest infections, which making difficulty in bathing. Because the severity is over and above what we ordinarily experience in a common disease like asthma and so on. So the fever, that high temperature, and chest problems making instruction that is being given to everybody to wash their hands.
Mm-hmm. To wash their hands.
Wash their hands and don't touch your face.
Thank you very much.
Wash your face. The reason for that is that the virus apparently can stay on surfaces, on your table. The virus is transmitted through sneezes and coughs.
Mm-hmm.
So the droplets can sit on the table, can sit on some surfaces, and you can pick it up with your hands when it touches that particular table if you are infected, and then you transmit it. And it's only transmitted through the eye, mouth, the nose. So that skin doesn't go through. So if you try not to touch your face, to wash your hands and not touch your face, the chances of transmission are low.
Thank you very much.
The bottom line is that the chances of us getting the virus in Zimbabwe, particularly in the rural Gokwe that this gentleman has been talking about, are low.
Okay.
Because we know where it is coming from, and we know that there's no flight that's going to Gokwe Airport. There's no airport in Gokwe at all.
Thank you very much. Thank you.
Entry points that have been emphasized by the government are international entry points.
Mm-hmm.
And they are putting a lot of measures to find out who is getting in, who has a fever, and they are following up those people. I came back from Shamba today, and I know that at district level, the government has already given instructions for the district to go and follow up one or two persons that enter the airport with a fever.
Dr. Simanda, can we hold you right there? We have another caller. We'll be coming back to you shortly.
Hello, caller.
Hey,
talk to one another. We are going to be.
We are going to be general. Hello.
It's our 18th week.
Yeah, and you are going to go for anything much on your side.
Yeah, it's our right much on your Kumurkun Square, and any age where it's a coronavirus.
Ah, it's a coronavirus. We are going to be here. 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 We are going to be
Kukwenyu kumachonyonyo amuru uko South Africa kwa kamira si?
Kuno kwa jari jambo zindu wei.
Avata ure?
Ndakambe kasepi zepa media mani, zepa social media uze, uke zindu zine kete kwa ade, zepa mbe zanzi kwa ute zine kwa report kwa ere maseti badia. And I'm not sure because by you, that's the interview that has been done in the
year. I watch Nuktenda moving his Varakanaka.
All right, and this is what you do. Tell me, go cinema, cinema, what is the idea? And why do I tell you that quarantine?
Va opa daimo evangavar kuti va gadzirira nezuro vakatoenda ivo pachipatara chiri muHarare chavangavari kuti chakagadzirwa kuti imomo ndo muchange muri kupinda vanhu uye zvitanzwa vasibanda vadokta vangavari panapa vachiti vabva kumaruva vatonzwa kuti kumadistrict kwapiwa shoko iroro rekuti varambe vakagadzirira kuita kuti chirwere ichi chikasvika ikoko vazive kuti voita sei. Andi doctor vari pano panhare hapa vambinge vari kutaura.
Ora ibene zvikadaro kakuti zvinhu zvacho zvinezvei kagete mirodi mahosipita racho anogona ngasiya zvikaeka nehurumende yedu.
Aiwa tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka.
Maita zvakanaka chichimave muna mukoma jidi here?
Nhasi ndina mukoma Chris, mazuva ano ndiri kugara ndiri pano every day kubvira Monday kusvika Friday, saka motogara makangogadzirira. Ndina mukoma Chris Gandhi.
Yeah, mukoma Chris Gandhi, how are you?
I'm okay, how are you?
Everything is fine, how is you?
No, everything is fine, it's fine. How are you there? Do you have any rain there?
Hello?
Do you have any rain there?
Yeah, yesterday it was raining, but today it's very cold. You know, here in Emelo, Emelo is very cold, my bro.
Okay, keep warm. Yeah. Thanks a lot and keep warm, right?
Yeah, cold is better than too hot.
Okay, hadzozi regeti tore vamwe nhasi timbotsa kuti zviri kufamba sei. Chris, I think we have another caller, but I'm not sure which language. Hello, caller. Hello, caller. Hey, makadi yenyu.
Ndiwapenyu makadiwo.
Tiri wadi tiri kutaura nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na basics kwata.
Na basics?
Marondera.
Ehe, kwakadii kumarondera?
Aiwa kuno kukurira kuti tiri kunaya mvura iri kutoona izvezvi.
Aiwa pakanaka pakadaro. Saka muri kunzwa iri mudandaro nhasi tiri kutaura pamusoro pechirwere checoronavirus. Kumarondera uko muri kumbonyatsonzwa here kuti chirwere ichi zvakamira sei, munhu angaziva sei kuti anacho nezvimwe zvakadaro?
Tiri kunzwa muma social media but hurumende handisi kuti ine zvizhinji zvayatiyaita nokuda kwekuti vanhu vari kungoita semararamiro avangachireita nguva dzose. Saka tiitochira kuti dai tatabatika muno munyika nokuti tingapera nokuti hapana zvipo tinogona kupera tose. Mishonga haiwanike, magariro atikuita nemararamiro atikuita acho akatoita, chirwere chikabhura chatouya tinopera tese. Saka tikuona kuti sehurumende hapana zvayasiyaita.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende tomboti yakateerera maiti chii?
Inini ndaitofungidzira kuti vaifanira kuti vanhu vari kubva kunzavo votombovatora vovachengeta vari ivo vachimonisa vanhu ivavo, kuti navo vari kungovasiyawo vaendawo ndinozvionera vari kwaweda vatinovagenena variko. Vokuita hazvishandi nekuti chirwere chinenge chatopararira kudaro.
Asi tanzwa vaObadhaya mwoyo nhasi vachitaurira vatori venhau vapedza musangano wavo wemakurukota kuti kubvira zuva ranhasi vari kuti ivo kuchange kuine chirongwa chamuri kutaura ichochi chekuti vari kupinda vese vachaitwa iyo inonzi quarantine, kuti munhu anenge ari kugariswa ari pake ega kwemazuva 14 neanodaudzira. Ndizvo kuti izvi manga manzwa here?
Ndanga ndazvinzwa batiwei yavari kutaura nai ndeyekuti anonge achichengetwa kubva pati hama dzake ndedzinoona pavanonga mise yavanonepo monita wega. Saka zvine njodzi yekuti kana hama dzake dzinogona kubata chirwere icho.
Aiwa, apo mataura zvikukutu. Saka tichabvunza dokta vari panapa, Dr. Sibanda, panyaya iyoyo yamuri kutaura kuti tinzwe kuti kana munhu achinge azodzokera kumhuri yake hazvizotapurirana here kuti kune avo vanenge vakamuchengeta. Aiwa, tinotenda, muve nezuva rakanaka.
Nesuwo tinotenda, rambai muchitibatsira, tibatsirane nevamwe vari kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Aiwa, tinotenda. Chris, I think you have a caller.
Yes, dokotela ungabamba kancane sithathe ke omunye umlaleli. Hello?
Hello?
Yes, akwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yes, sikhuluma lobani?
Ngikhuluma lo Sine Limpopo.
Lobani?
Sine Limpopo, Seplam.
Sine Limpopo, Seplam. Eh, liyana yini izulu? Okay. Hayi, kulungile. Ungathi fahla fahla usitele imbono yakho.
Ngokomsikhane lo phone.
Yeah.
Sithi ngani ukuthi manje kungena isiyane sokuhlala ukuthi yenze something ukuthi abantu bengayiveli kakhulu. Ngokomsikhane ukhona nqanzi. Hey, mboni message, mboni umsani wawusisi zvikhela mandla ngebhesi
yatatisiekuzazinaleo. Hayi, usibongile kakhulu. Silo dokotela lapha uzasichasisela okuningi ngakho.
Siyabonga.
Okay. Yes, so Marvelous, the question I had asked the doctor earlier on was to give us a rundown from diagnosis, quarantine and to treatment.
I think also there was a caller from Marondera who he wanted to know. He said when the minister was speaking, he said people will be quarantined, but there will be I think that's what he heard. They would be within their homes. So isn't there a possibility of you contaminating those that would be looking after that person who's being quarantined? So,
yes, I think it's all maybe in that same question. Doctor?
Yes, I'm here.
Yes, so can you tell us the whole process from diagnosis to quarantine and to treatment?
This is a new disease, and I don't claim to be an expert in it. But what we know is that the first thing, a clinical suspicion, that you have symptoms that suggest that you may have a disease. And if you have those symptoms that suggest that you may have the disease, then what is required is to quarantine. During the time of quarantine, samples will be taken and they will be sent to the laboratory. And now that we are aware that the testing can be done in Harare, we know Harare, I'm not sure about the other cities, then the response will come quickly. So those who are tested negative are not going to be sitting there for 14 days. They will be released as soon as it is known that they don't have the disease. The treatment only follows when the disease has been confirmed. And that treatment will be carried out in centers that have been designated by the government.
Can I hold you there? And how long is the incubation period? Supposing I go maybe today, I was in China yesterday in Wuhan, and then today I'm in Zimbabwe and I'm tested and found negative. Isn't there a likelihood that in the next couple of days I'll be positive?
That possibility always exists. But the incubation period is anything from about 3 days to 14 days. That's why I understand 14 days has been mentioned. But the testing that they are doing now is very highly specific. If you have the virus, even before the symptoms come out, they will be able to pick it up. They are using what is called PCR, polymerase chain reaction. And that should be able to detect the virus even before it causes symptoms. And therefore, I believe that people who have been tested negative are likely to be released before the 14 days. And the 14 days is what is required in the absence of a confirmation of diagnosis.
So that person is free to go back to their home like the Maron de Rakola, see?
Yes, he's very concerned.
Yes, they are. Luckily, because they've been tested and proven to be negative. So if they're negative, there's no way that they'll be able to transmit the virus.
Thank you very much, Doctor. We had a caller, but I understand they dropped. So I'll just read a very interesting comment here per Facebook page at UFVOA. Shona, tinata tenda gurumondo. Arikuchimurisa iko sisimazi. Ndiri kuno ku Middlesbrough. Ndiri kukona live. Panyaye chirwere ichi. Ndinongo namata kuna mwari kuti chisapinda hacho. Nekuti nema mirira kaita zvinhu munyika yedu. Vanhu vanogona kupera zveshuwa. Nyika yose nao muzvipatara zvedu hamuna kana mushonga wechikosoro zvawo. What more virus ii shua dai mwari atiitira nyasha. Ndokutaura kuri kuita Tatenda Gurumondo. Wilson Madingwa Jazi anza watching you. I'm here in Tembisa in Johannesburg. Aripana arikutuonawo. Disciple Madanire varikuti coronavirus ikauya muAfrica ii vanhu vanopera kudyiwa mari nen'anga. Uye avo vanozvitiva vanhu vamwari ndokuona kwari kuita Lloyd Pierce Mavina mukoma Chris ndikukuona ihangu but nyaya yecorona iyi dai mwari vapindira iyi nekuti ikauya kuZimbabwe vanhu vangaparara. Allen Chiramana arikuti hello teachers, I'm watching you from Port Elizabeth. Tapiwa Monokore Aripano. Chris, I don't know if you have any followers that you'd like to acknowledge.
Sure. We have Vusi English. That's his second name. Uti yena linjani msakazweni. Manje ngoba izinto zidula kangaka ekhaya. Uhulumende ulaziphi inhlelo? And then Jafta Adam Mdluli uthi having the doctor there won't help. Funeka odokotela ezibhedlela okwamanje akukho eZimbabwe and makungenzeka ngephutha sibe lomkhuhlane lo siyafa. Yes, hayi siyakuzwa Jafta Adam Mdluli. Yeah, udaba lwezibhedlela luyahlupha kodwa hayi udokotela siyamfuna phela lapho ukuthi azosincedisa, ancedise lani ukuthi be lolwazi ukuthi kuyenzakalani njalo kuyini okumele likwenze.
I want to kuramba tichienderera mberi uyezve Chris afunza iye doctor kuti saka zvino mira sei panyaya iyi kuti munhu azive kuti abatwe here nechirwere ichi uyezve ndambenge ndavabvunza vatsanangura ivo kuti fever ndo inonyanya kukwira uyezve vakati kuzarirwa kuye kwatinoti machest kutadza kufema ndo zvimwe zvacho asi vati ivo vana vafanira kunyanyovhunduka nyanya pane vaya vataura kuti vane hama yavo iri kugokwe nekuti doctor vati nzvimbo dzakadai savana gokwe nedzimwe dziri kumakuchonyonyo dzinogona kuti dzisawanikwe dzichizowanikwa dzichitarisana nedambudziko iri nekuti vari kuti ivo hurumende inoziva kuti dambudziko iri riri kunyanyobva nyanya kuchina saka kana pasina awanikwa iye achibva kunze kwenyika iko kunana china nedzimwe kuri kuwanikwa chirwere ichi achipinda munzvimbo idzodzi kumachonyonyo aiwa vanhu vasanyanyovhunduka asi zvine zvakangonaka kuti vanhu vazive kuti kana hurumende pari zvino iri kuti iyo ine zvikwanisiro vari kuti kana munhu achinge aenda akaongororwa hurumende ikaona kuti aiwa uyu munhu haana hake chirwere ichi anogona kuti vadzokere vachienda havo kumba uyezve sekuona kwavo nemaziyo ravari kuita pari zvino vari kuti kana vachinge vaona mishina iripo pari zvino vari kuti inogona kutesta kuti icoronavhairasi here kana kuti zvimwewo zvirwere nekuti vazhinji munyika vanenge vanogona kunge vane zvimwewo zvirwere zvinopresenta zvakafanana nemasymptoms ecoronavhairasi vati ivo kana zvichinge zvadaro uchinge wazoudzwa iwe nadoctor munhu anogona ake kuenda kumba asi vachiramba havo vachiongororwa asi panenge pasina dambudziko rekutyira kuti vachazotapurirana chirwere ichi. Chris.
Yes, marvelous. There's an interesting thread on Twitter that has been posted by the MDC Secretary for Education, Fadzai Mahere, and she wrote it like, you know, a satirical letter in which she says, "Dear coronavirus, have mercy, please do not come."
Let's just take a quick one,
marvelous. "Please do not come to Zimbabwe. Our government doesn't believe in paying doctors or funding public health. Their only strategy is to deal with you is rhetoric." Let's go to the caller.
Hello, caller.
Yes, Ndukunzai.
Tutora nani uye zve muri kupi?
Utora namshema ndiku Zimbabwe.
Muri kupi muZimbabwe?
Kubuhera Central.
Kwakamira sei kubuhera?
Ya, kuhera fendo hiri nani njayo.
Muri kuunzwa hiri mudandaro yenyaya yecoronavirus. Pane zvamuri kunzwa here kunzvimbo dzamuri ikoko kuti mungaziva here kuti mune chirwere ichi kana kuti kwete?
Sofa kunzvimbo kwatiri hatisati tambonzwa zvedu any case yecoronavirus.
Asi vari munharaunda imomo vari kutyira here chirwere ichi kana kuti zviri kutaurwa here zviri kufamba sei?
Ndingati kunzvimbo kwatiri kunoga sazvambonyanyotaurika nezvazvo nekuti vanhu havasati vanzwa kuti tapinda munyika yedu here kana kuti hatibati.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii uyezve zvipatara zvekwamuri ikoko madokta ariko here pari zvino?
Panoti dokta akahama panoti dokta ndopari kurwadza. Dokta ndokungandiwo nenge wakuti uchenjerera pautano hwako ndokutoti wave dokta. Zvipatara zvedu it's more like zvipatara zvakavharwa nekuti hakuna mishonga, hakuna madokta ari kuatenda. Saka everything ingori chaos, hatina kana direction zvekuti tinotosvikawo kuti chikaita changu chasvika zvirwere chikaichi zvinogona kutokonzera kupera kwevanhu vachona. Nekesi yedu yemuZimbabwe tikasvika ndofunga tinenge takutoitwa wide out nyika yese.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Unfortunately, we are running out of time, so Dr. Smanda, just in 30 seconds, can you just give us your last word?
I think the last word is that this disease is a serious disease.
Mm-hmm.
It is affecting a lot of people, particularly in China.
Mm-hmm.
But at the moment, we are not aware of any single case in the whole of Africa.
Mm-hmm.
And in Zimbabwe, we do not have a single case of that.
Okay.
Although we do not have, we have a lot of preparedness.
Thank you so much, Doctor. We have run out of time. Like I said, that was Dr. Elopis Vanda, and my name is Chris Gande. And all our listeners, thank you so much. Good night, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mshanga Nyahuye, saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.